Izvezvi zvapasati patanga kutaurirwa inonzi National Dialogue yacho haisati yatanga kuti tichiti taakutaura nyaya idzi neidzi. Tese apa tanga tichitaurana kuti tinozotaurirana sei, iyaye tingati tichashandisa nzira dzipi kuzotaurirana. Saka ndozvatakataurana izvozvo zvakawirirwana kuti tichazodai sekutanga takati aiwa ngaiite taurirano yemapolitical parties anenge ari mukati aya ndeaya akaita zvepresidential election kana party yakapinda mupresidential election ndo yatinoti ndo political party iri kuyawo. And then chechipiri tinenge tichitaurana nyaya dzezviri kunetsa munyika kuti ichi ikonomi yakamira sei, mabasa ari kufamba sei, mapurize ari kukwira, masanction zvinhu zvakadaro, tinenge tichitaurana zvinhu zvakadaro. Takati isusu tinenge tisingasviki panyaya yekuti sekuti isusu takapinda muelection hatina kuwina election, tingori maopposition party. Saka hatisi kuenda kunotaurana nyaya yekuti todawo kutonga nyika, izvo zvinodecidwa muelection. Saka ndozvinhu takati totaurira nazvo. Asi tinoziva kuti kune vamwe vasirimo vanoti aiwa zvinofanira kutaurirwana nezvekuti ndiani anotonga nyika. Ivavo vakaitawo dialogue yavo yavanotaura izvozvo kuti tida kuti ndiani anotonga nyika. Asi iyi yatiri kutaurira nayo isusu ndeyekuti tiite pfungwa dzedu kuti zvinhu zvifambe, kuti fiwa rikuda kuti inoramba ichingoshayikwa iyi ingaita sei kuti irambe iripo ichitengwa zvakanaka. Asi taro kuti munhu anepfungwa inoshanda ipapo ndeuye akawina election. Munhu asina kuwina election akanga atori nepfungwa dzinopinda kushanda kudarika ari muelection. Ndo yatiri kuti national dialogue iyoyo.
Asi mungati zvamuri kutaura uku mazana amuri kupawo hurumende zviri kutambirwawo here?
Sekutaura kwandaita mazano ezviri kutongwa kuti chakati nechakati haasati apiwa ivavo. Ndo anozoitwa tatanga musi wa 17 tinochiananga kuti haakutanga 17 May. Saka kubva ipapo ndo pane vazokwanisa kupindura mubvunzo wekuti pfungwa dzatiri kutaura dzezvekufamba kwenyika dziri kuita here. Asi mazano ezvekuti tingafamba sei mudialogue esi akatambirika pfungwa dzatiri kunotangana zvakawirirana zvanotaura pakutanga izvizvezvo kuti wese bato rakapinda mupresidential election rinobvumirwa kuti rive kotaura zvakatotenderwana chaizvozvo. Saka kutotambirika kwepfungwa iyoyo tichataura kuti paite mukana wekuti paite chairperson asiri zano PF asiri government totsvagawo imwe bato rezveconstitution ndobva tati ava venational peace and reconciliation commission nevegender commission ndo vanenge vachizotungamirana zvakatenderwa naizvozvo and so on. So dzeku ichi tiri kunhaurirano dzekuti totaurirana sei izvozvozvi zvakawirirana.
Saka panopera musi wa 17 sekutaura kwamuri kuita ndo panenge paakubuda zvinobatika.
Kubva musi wa 17 May kuenda ndo panenge paakubuda zvinobatika kuti koimini makazotaurirana chii nenyaya yekuti mapurize ari kuramba achikwira. Vanhu vanozobvunza tinenge takataura kuti takapa pfungwa yekuti neyekuti haina kutambirwa zvinenge zvitori public kuti pamakaita meeting paya paya makati chii nemapurize toti takati zvakati nezvakati. Ko makati chii necorruption takati zvakati nezvakati zvakatambirwa tenge ichotaura kuti isu semapato anopikisa tiri kuziva kuti nhingi nanhingi vari kuita corruption yakati nekakati kwakati kuyafoti akusikika kuri kudai pari kwava kwarodha hapane uyo ari kuita zveuhori tenge ichitaura imamo kuti kuna ana purezidendi aya kana vangavasungwe kana kuti ngavabudiswe muhurumende zvinenge zvichiitwa zviri pachena.